Bato re-triple C rinoti, nengo dzaro mbiri dzinoti amai ana chuma, pamwina wa Ben Mumanyi, vakarova zvakaipisisa nevatsigiri veZANU-PF, pakupera kwesvondo kuChatsworth, uye vamwe vatsigiri vavo, vakadzingirirwa vachitsvaga rutsigiro nezviro pazvitoro zvekwaMatizha. Amai chuma vanoti, vakarohwa, apo vakaonekwa vakapfeka hembe ye-triple C.
Bunga shoko, wakandita zvandisati ndakaona, mugarisani wedu wemunzvimbo mu32. Vakashinga kundikumura hembe pamwiri wangu nevamwe vake vakandikurura ndikasara ndiri munhu asina kupfeka ndakarohwa zvokuresa asi wandakambairohwa.
VaMumanyi vanoti vakatemwa nezvitinha pazvitoro zvepaChatsworth. Vaviri ava vanoti vakamhanga nyaya iyi kumapurisa ekuChatsworth asi vakavarohwa vasati vasungwa. Vari kumirira triple C musarudzo iyi vaFM Murudu vatenda kuti vatsigiri vavo vari kurohwa vamwe vatotiza misha yavo.
Mota dzachona dziri kungofamba dzidzingirira kana kutoti atosvika kunzvimbo yari kukambeni vanhu vanofanira kutomanya vari mberi kwemota vamwe vari kumashure kwemota achivashidzira zvisingaiti. Saka nokudaro tsika yakatogwa kunana Gutu South uko yekuti vanhu vanokambena nokurohwa vanhu.
Imwe nhengo yetriple C kwaGutu Valoid Fudze vatiwo kuGutu West kwaberekera ingwe.
Chokwadi chiri kuitika muGutu West kuona kuti mhirizhonga iri kuindirira mberi vatsigiri vemusangano weTriple C vachishungurudzwa vachirohwa nevanhu veZANU-PF masupporters veZANU-PF zvinoratidza kuti chiri nemuriro wayo haisiyani nawo.
Vari kukwidza vakazvimirira vaMartin Mudzingwa vanoti vatsigiri vavo vari kuteverwa kana vabva kumisangano yavo vachityidzirwa nerufu.
Kuti Western ari kuvhundusirwa wena iyaiyaiyaiya vari kupromiswa vanzi kune operation yekuzovavhundusira kutanga mangwana abat vari kuvhundusirwa chaizvo. Sarudzo haingabudi zvakanaka nokuti kana vanhu vachivhundusirwa vachishaya zvichitadza kana kuita mamiti hatina maitiro okuti tingazoona sarudzo ingava free and fair.
Hatina kukwanisa kubata vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaJohn Paradza sezvo vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba mbozha dzatavatumira. Asi mutauriri weZANU-PF mumasvingo vapepukai chiwewe varamba izvi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga.
Isu sebato riri kutonga reZANU-PF hatikurudziri mhirizhonga. President wedu baba vamunangagwa vanotikurudzira kuti tiite sarudzo murunyararo pasina kurwisana nevemapato anopikisa.
Mutauriri wemapurisa munyika vaponya tivati havasati vanzwa nezvenyaya iyi nekuti vanga vasati vasvika muhofisi yavo sezvo vanga vane misangano negurukota ravo. Vati tizofona asi vanga vasichadairi nhare yavo.
Voka meeting kwa minisa ndiyana nisana mbwenda kwa office ndiyani nifone tafu 13 minisa ndichoto kwa office.
Vari kukwidza musarudzo dzeby-election iyi vanoti vamurudu weTriple C vaparadza veZANU-PF varodzorukurwa veNational Constitutional Assembly kana kuti NCA navamudzingwa avo vari kukwidza vakazvimiririra. Sarudzo iyi iri kuitwa nekuti vaChristopher Mutonhori Rhodzi vanova murume wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodzi vakashaya mukupera kwachikumi mutsaona yemotokari iyo yakaonekwa nevamwe sekunge yaive nechekuita nezvematongerwo enyika mushure mekunge vapesana nevamwe bato ravo reZANU-PF zvakazoita kuti varambidze kukwidza musarudzo dzekutsvaga vaizomirira ZANU-PF musarudzo iyi. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.